zita rajehovha ngarikudzwe zvitenda mari nezvose zvatitangira zvitenda mari neuchapupu yes you know we stand here tichiparidza because we have the goods
yes
atingo atihumani tinoparidza you know zvinoitwa naJesu zvanzi Jesus is passing this way saka usamurega achipfuura ehe nokutenda mari nerevival yatakagadzirwa panzvimbo ino yeHeathcliff tiri kunamata kuna mari chitenda musuperintendent mweya mutsvene kuti yafambe-fambe neHeathcliff yese achikokera ehe achikokera vanhu vake nekuti mazuva apera nguva yapera zviro kwazvo revival yedu yakatanga nezuro manheru kune vange vari pano tikaudzwa nenyaya yekuti Jesu unovandudza zvinhu zvose timu yedu yanga ichimhanya mapepa maflyers anga achimhanyiswa muHeathcliff muno timu yacho yaiti come and see come and see huya uzoona ehe wanga achinzi huya uzoona ndiye unovandudza zvinhu zvose mwari ngatiite zvakanaka ehe saka tiri kuparidza iye unovandudza zvinhu zvose nhasi manheru nhasi mangwanani ano zvanzi huyai muzoona tichataura pamusoro petopic inoti God is able mwari unogona saka zvanzi huyai muone muchinda uri pano unogona mwari ngatiite zvakanaka musaone inini handigoni asi uripo unogona ukamuona nemaziso ekutenda warohwa nhamo nedanda zvose zvaungada unozviwana mwari ngatiitire zvakanaka Jesu unogona hakuna chinhu chaanokoniwa saka mwari ngatiitire zvakanaka right mangwanani ano nenyasha dzamwari ngatitarise kuna vahebheru chapter 7 verse 25 Hebrews 7:25 vahebheru chapter 7 verse 25 ngatifambidzana nenguva hama dzinodiwa hatina nguva yarefu asi panguva pfupi iyoyi hakuna shoko ramwari richashayiwa simba hakutomborina zvachose tikangoritenda tikarigamuchira mwari unotiitira zvakanaka vahebheru chapter 7 ndichaverenga pavhesi 25 naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo kwazvo avo vanoswedera kuna mwari naiye zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere mwari ngatiitire zvakanaka God is able mwari unogona hama dzino chinhu chekutanga chaakavinga panyika atumwa nababa vake kubva kudenga achizouya panyika achizotifira achitakura zvivi zvedu kuti vanhu vaponeswe mwari ngatiite zvakanaka kuti vanhu vaponeswe zvino hama dzinodiwa ngatibatisise iyi nguva yetapiwa namwari ehe kuti tifambidzane nayo tisaite procrastinate thank you tisaite procrastinate kuti ndichazoti zvimwe shumiro yemasikati kana kuti yemanheru kana kuti mangwana asi ngatitore nguva iyoyi sezvo taipiwa namwari ndinogara nichitaura kuti uswa hwembizi ndehuri mudumbu huri pamuromo inofanawo mwari ngatiite zvakanaka saka mwari wedu can somebody take that verse in English pano ngativerengera vhesi iroro ndairenga nechirungu.
Therefore, he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
Amen.
Amen.
Yes. Amen. Ndinofarira we ndinoti uttermost.
Yes.
You know, I mean, chirungu chinobva chanyasa kubudisa zvazviri. Kwazvo kwazvo. Hambo nonoki. Whatever your situation is,
yes, yes.
Mari unogona kwazvo kwazvo kukuponesa. Handizivi kuti ndingangotaura kuti this assembly kuungano inoyi ine vakaponeswa nevasati vaponeswa.
Yes.
Asi manje Mari uda kuti tose tiponeswe. Tinoda kutenda Mari neuchapupu.
Yes.
Unoratidza kuti Mari unoponesa.
Amen.
Uye Mari unochengeta. Mari unoponesa, Mari unochengeta. Zviro kwazvo, tinokutenda Mari nekuti tose tiri pano, tinawo uchapupu kuti takapfuura munguva yeCovid. Takachengetwa naMari. Mari wakatinzwira nyasha. Nekuti vanhu vazhinji vakashaya. Vakafa. The world over. It please God to spare our life to see this day. Saka Mari ngaatiitire zvakanaka. Let us take advantage of the provision of our salvation. Zvanzi Mari unogona kwazvo kwazvo kuponesa, uye unouya kuna Mari. Jesu ndiye unoponesa. Unouya kuna Mari naiye naJesu. Mari ngaatiitire zvakanaka. Wetanzi huyai muone. Mari ngaatikomborere. Wherefore he is able to save them to the uttermost that come to God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Toda kuti tichingotanga shumiro yedu tizive kuti Mwari wedu unogona. Ngativerengere kuna vaEfesus chapter 3 verse 20. VaEfesus chapter 3 verse 20. VaEfesus 3:20. Ini ndasvika. Zvanzi, zvino iye une simba rokuita zvikuru kwazvo zvinopfuura zvose zvatinokumbira kana zvatinofunga. Mwari ngaatiite zvakanaka.
You know,
hanzi he is able to do exceeding abundantly. Unogona kuita zvinopfuura zvatingafunga, you know, kana zvatingakumbira. Saka tina Mari mukuru pakati pedu. Mari ngatiite zvakanaka. Zvanzi Jesus is passing this way. Ngatisarege achipfuura. Mari ngatiite zvakanaka. You know, inoishumiro yekuvhangera. Asi toda kutenda Mari nekuti shoko raMari rinotisvikirira tose. Zvino, Mari ngatikomborere. Mari ngatiite zvakanaka. Chikuru chiri kutsvakwa hama dzinodiwa panguva inoyi ndeyekuti tizive kuti Mari unoponesa. Zvanzi vati wamboenda here kuna Jesu? Vati wamboenda here kuna Jesu ukashambidzwa zvivi zvako? Mangwanani ano ungazvibvunza kuti izvo Jesu ari kupfuura haangashambidziwo here zvivi zvangu? Haangashambidziwo here zvivi zvangu? Mari ngatiite zvakanaka. Mari ngatikomborere hama dzinodiwa. Nechinguva chayatipa icho chichi kuti titore mukana wekuti Mari atiitire zvakanaka. Ngatitarise kuna vaKorinde vechipiri, 2 Corinthians chapter 6. VaKorinde vechipiri chapter 6. Pavhesi 2 ndopandichaverenga. Nokuti iye unoti ndakakunzwa iwe nenguva yakafanira.
Yes.
Mari ngatiite zvakanaka.
Amen.
You know, mashure nemaridzo iyi tichaisirwa macheya pamberi apa ekuti tiuye tizonamata. Mwari ngatiite zvakanaka. Kana tichinge tanamata, Mwari unotinzwa. Yes. And tiri kunza apapa ndakakunzwa iwe nenguwa yakafanira. Ndakakubatsira pazuwa rokuponeswa. Tarira, zvino inguwa yakafanira. Tarirai, zvino ndiro zuwa rokuponeswa. Mwari ngatiite zvakanaka. Saka hama dzinodiwa, ndinotenda Mwari nekuti ininiwo ndakasangana nevhangeri. Mutendi yakaita yakafanana neiyi. Yes.
Yeah.
Tiri kuHighfields uko koko vakanga vaine tendi. Ino kana vanhu vachinga vaisa tendi pane function iripo.
Yeah.
Kazhinji kacho. Either pane muchato, sometimes pane mariro, pane zviri, pane zviri kufamba. Saka nhasi panguva ino tendi yaisirwa kuti vanhu vauye vasangane naMwari wavo. Mwari ngatiite zvakanaka. Tapuwa chinguva chidiki chekuti tisangane naMwari wedu. Saka Mwari ngatiite zvakanaka.
Amen.
Saka apa zvazi ndakakunzwa iwe nenguva yakafanira. Ndakakubatsira pazuva rokuponeswa. Tarirai, zvino inguva yakafanira.
Yes.
Now, today. Hanzi, inguva yakafanira.
Amen.
What are you going to uchaita sei nenguva iyi? Mwari ngatiite zvakanaka. Zvanzi nhasi inguva yakafanira. Zvino zvanzi apa ndakakubatsira pazuva rokuponeswa. Tarirai, zvino inguva yakafanira.
Yes.
Iri kuti zvino now.
Yes.
Kana Bhaibheri richiti now, it is now. Mwari ngatiite zvakanaka. It's not in hours time kana kuti in tomorrow. Asi it's now. Zvino kana situation ichiti now, you have to take a decision. Mwari ngatiite zvakanaka. You have to take a decision ipapo. Mwari ngatiite zvakanaka. Kuti uchaita sei nenyaya yeruponeso iyi. What are uchaita sei nenyaya yeruponeso? Nekuti zvanzi nhasi ndo zuva racho. Today. Ndo zuva racho rakafanira. Mwari ngatiite zvakanaka. Now, inini ndakasangana nevhangeri, you know, I was a bad man, I was a sinner. Ndandiri mutadzi, you know, ndichifarira kuita mabasa asina akaipa. Ndichifarira zvemukoto, ndichimhanyidzana nemadhiresi. Asi pendakasangana nevhangeri, upenyu hwangu hwakachinja.
Yes,
your life can change today.
Yeah.
Ndambotaura tichatanga kuti you know, tinoparidza nekuti tinawo uchapupu mashure medu hwakatitsigira hwevanhu vakaitirwa naJesu zvino zvatiri kuparidza. Mwari ngatiite zvakanaka. Saka you know, pendakaponeswa, you know, on that day it was a wonderful day.
Yeah.
It was a great day. You know, upenyu hwangu hwakachinja. Ndikatoona nenyika chaizvo ichindichinjira mumaku.
Yes.
Nyika chaizvo yakatondichinjira. Ndikaona kuti no, this is a completely different situation. Nezvandairarama. Mwari ngatiite zvakanaka. Saka newewo hama inodiwa, nhasi unogona kuitirwa nyasha naMwari.
Amen.
Now, ndakange ndiri ndonda. I was a sinner, but I was also a sickling. Ndakange ndiri ndonda. Ndichirwara. Now, hanzvadzi yamai wangu, he was a doctor in London. He was there for 25 years. Asi paakauya kuno, ndikati no, zvinhu zvandinakira manje. Sekuru wangu chaiye, kana mudumbu mangu maindirwadza umomo, hamuchazorwadzi zvakare. But it did not change any situation. You know, it did not change a thing. Achindiita go through mishonga yakaita sei, but hazvina kushandura utano hwangu. Mwari ngatiite zvakanaka. Asi manje rakasvika zuva randakaponeswa. You know, Mwari wakabva andipodza ipapo. Mudumbu mangu manga muchindirwadza for nearly 12 years. Makabva mangopora ipapo. Kusvika nhasi I testify. Yes. Kuti to this present day as I stand here, handina problem mudumbu. Mudumbu kana muchitorwa zvatonozwa pemudzwa na sister miyambo. Kuti nasi mudumbu muri murundi kwati. But kana ndirini, when God does a work, he does a perfect work. Eh, kana mari achinga kuitira hama inodiwa, watu chitotenda izvozvo. Ehe, nekuti mari unobata basa rakakwana. You know, at the university, one of the Professor Live, wakati nono ndakamboenda naye ndichitaura nezvemudumbu. Achindiendesa through a lot of physical matest chichi. Pakazouya test yandakanga ndakupinda nepairi yaonoti gastroscope. Ndione vanga vari pamberi pangu zvavari kuita. Kuti uite swallow a tube. Ndakambochedza ndichikwatura. Sukanzi Mr. Miyambo, if you are not going to cooperate, then we will have to part ways. And ndikati no, let's part ways. You know, ipapo mwari wanga akandimirira. Ndope ndakanosangana nevhangeri. There was no gastroscope, you know, but by simple faith. Ini ndakaponeswa. Taponeswa kudaro mwari akapodza zvino chirwere changu. Newe kana uine chirwere, no matter for how long, God will heal your. Now, kana kuri kupodzwa zvirwere, izvo hatitombotauri nezvazvo izvi. You know, I mean, it's a bonus. Hazvino, kana tikarava Bhaibheri iri, hanzi dai raigona kunyorwa zvinhu zvose zvakaitwa naJesu. Nekupodzwa kwaita hanzi hapana bhuku raigona kukura to accommodate all that.
Yeah.
Asi manje toda kungotenda Mwari nekuti zvakanyorwa izvozvi izvi zvinoti pakutenda.
Yes.
You know, zvinoti zvinosimutsa kutenda kwedu. Mukaona kuti Jesu waipodza mheta makumbo. Waisvinudza mapofu. Waizura matsi. Vane maperembudzi vachinatswa. Whatsoever. You know, izvozvo izvi is just a sampler.
Yeah.
You know? Saka iwewe what situation have you got? You know, chinyi chirwere chingambomira pamberi paMwari. Jesus is passing this way.
Amen.
And Jesus is able. Mwari ngatiite zvakanaka. Whatever your situation is, God is able. Munoziva vana veIjipita vakatambudzika for nearly 400 years vari muEjipita. You know, vakafunga kuti vakomana tinobuda rini munhamo yakadai. But one day they realized that God was able.
Yes,
they realized that God was able.
Yes.
You know, and they cried to God. Saka kana newe, whatever that situation is, when you come here, cry to God.
Amen.
God is able to hear you. Tatombo hanzi ndakakunzwa nezuva rakafanira. That day is today. Yes, don't let Jesus pass by. You know, that day is today.
Amen.
You know, he will heal you. He will save you. Mwari ngatiite zvakanaka. Right. You know, zvakanakira evhangeri. You know, nderekuti, you know, mumwe ungatambudzika just because ndaitenga zvinhu zvemukoto so. Chitenga zvinhu zvemukoto. Chiona kuti pei itatamuke. You know, but we want to thank God kuti, you know, apo Mwari akatiponesa. You know, I mean, ndakadzorera zvese zvendaitenga penda ndisingachaoni, ndaitenga even nemacassettes penda ndisingachaoni kuti ndinodzora kupindira ndichiapwanya. I didn't want to use anything that I bought in that manner. Mwari ngatiite zvakanaka. God is able. You know, ndaponeswa kudaro ndikatanga ndikaenda kumhuri yangu. Ndati kwai kuti the next morning ndikadzokera kuri ndikaenda kuna maini wangu ndikamutaura ndaponeswa. You know, ndikazobata munin'ina wangu ndikati munin'ina wangu, you know, ndaponeswa. You know, this gospel is something else. Munin'ina wangu akaponeswa. Mwari ngatiite zvakanaka. You know, he was in the, you know, waishanda pa British Leyland up. You know, ini ndandine kamota kanga Datsun Y20. Zvino manje paakangoona kuti mukoma watenga kamota ka120 akati no, mukoma wangu achazvionesekifu about any spare yemotika. Saka, you know what he used to do? Asino tora mama, my new alternators, my starters. Sese maspeza, no diwa ne motika. Achi change da kuti. Mota yemko maungi sata ino, isa afe. Asi, let me tell you. Paka ponies waka. He went back to British Leyland. Achindo no na management yacho. Akati, look, ini ndukuda mpurisa. Ndukuda mpurisa. Kuti auye kumba kwenu. Because, ndikango uya nchi utaura hivyo, niyo tali pamu, ndino sungwa and testimony yangu wa hivyo budi zwakanaka. Ndika mpisa uta andi perekezi, ndi ine zvinhu zvangu, you know. Zanza atisati tamboona zvinhu zvaka, daro kubiti, and you know, tatiri kwa mtaro kuku, tiri ku revive kwa mtaro, tatina brother always, you know, because why shando pa British Leyland, and that changed the scenario pa British Leyland. Yeah. You know, ukaponeswa, wherever you are, you have a great influence.
Amen.
You know, Maringari to Zakanaka. Even Kanauru Kuchikoro, they can see a difference.
Yes.
Could you know this girl, you know this boy, there is something. And you can shine the light. Maringari to Zakanaka. Saka, how much no diwa Maringari to Zakanaka? Tiripano, Kwechungwa Shibiki. Mazwedu, Mashoma Shaizu. The time, our time is very short. You know, that is chief is kuti nguva yedu ipfupi kwazvo. You know, tino plana. You know, zvetinga plana, tisingazivi kuti nguva yedu ipfupi kwazvo. Besides, how do you know kuti zuva rako rekusiya nyika ino rakamira sei? You know, about a month or so ago, we buried kamwana kamuzukuru kangu. Canada. You know, she left South Africa to go to Canada to study at the university. You know, wakabataniza to marry to wanga wainatu. You know, even she had a sister working in Qatar, Msorogo. Wakabataniza tukweze to marry to wanga wainatu. You know, kuti mwanaende kuchikoro. Ku university ikoko on Canada Day. They took an excursion kuti wano because he holiday ka wano ite a picnic whatever it is, but can I tell you she drowned.
She drowned.
No, we could not believe it. Marie say yaunganidzwa ku plana zvipi even gada is that zero moment she thinks what my naende but Angasa to be even the first semester. We buried them, you know, a worker with a sent Natasha back home, a fund, Yakumzosa Kuno. But you see, what about you? All I'm saying this is our time is very short. And you don't know when, excuse me, you don't know, Kuti. Zwarako Richard Gumarini. Unganga we in my plans ako. But if God is not in those plans, you know, akuna kwa unuenda.
Sure.
Asimanje, Maringa titles akanaka. Tikaponeswa, mwari tatarwirwa hamadrodiwa. Tarwirwa munyika ya nasi. Tarwirwa pa namo ya zezisa nyika yezvivi. Nekuti nyika yavora nokuda kwezvivi. Munozova mari uri kuona zvake. Asi zuva richasvika. Mwari ngatiite zvakanaka. Asi uchenjeri kutiza kuuya kuna Jesu achikupfuura so.
Amen.
Nekuti rimwe ramazuva uchazodana akure. Mwari ngatiite zvakanaka. Ngatimbotarise kuna Job 28 verse 28. Job 28, verse 28. Aka udza munhu achiti tarira kutya Ishe ndiwo uchenjeri. Kurega zvakaipa ndiko kunzwisisa.
Amen.
Mwari ngatiite zvakanaka. Hama dzinodiwa Mwari ngatibatsire. Ehe, nekuti Mwari mutsvene. God is holy.
Yes.
Zvino haafambidzani nezvivi. Zvino zvivi naturally. Ndo maberekerwe takaitwa. Tinotongofamba muzvivi tichitadzira mari. Asi manje kana wanzwa shoko ra mari tora chimwe chinhano.
Amen.
Kuti uite kuda kwa mari, uponeswe, ubve munyika yezvivi, uno urarame sezvinoda mari, mari ngatiite zvakanaka. You know, kunamata mari hauzi urombe. Kunamata mari hakuzi hauzi urombo. Kunamata mari hakuzi kushaya. You know, David aunoti all taste. Ravirai zvenyu kuti muone kuti mari wakanaka.
Amen.
You know, David wanga ari mambo. You know, wanga ine zvose. He had everything. Asi manje David aunoti ndakafara pawakati hendei kumba kwa mwari tinonamata. Yes, because wakaona kuti kunamata mwari ndo chinhu chikuru panyika pano. Mwari ngatiite zvakanaka. Mwari achibva angoisawo stamp on him akati I found a man after my own heart. Ndaona murume une moyo wakafanana newangu. Mwari ngatiite zvakanaka. Saka handizivi hama zvinodiwa kuti takamira sei mangwanani ano. How do we stand? Takamira sei hama zvinodiwa? Nhasi tiripo mangwana hatipo. Asi nhasi izuva ratapiwa namwari. Izuva rekuti tiuye pamberi pamwari atibatsire atiitire zvose zvatingada. Mwari ngatiite zvakanaka. Ngativerenge kuna Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30.
Amen.
Ndichaverenga pavhesi 15. Tarira, ndaisa pamberi pako nhasi upenyu nezvakanaka. Life and good. Norufo nezvakaipa. Mwari ngatiite zvakanaka. Any normal person ungafunga kuti pane choice here. Pane does it take a rocket scientist kana kuti munhu wakadzidza ku university kuti angasarudza chiya. Tarira ndaisa pamberi pako nhasi upenyu nezvakanaka norufu nezvakaipa. Verse 19. Ndinodana kudenga napasi kukupupurirai nhasi kuti ndaisa pamberi pako upenyu nerufu, kuropafadzwa nokutukwa. Mwari ngatiite zvakanaka.
Amen.
What choice are you going to make? You know, kana usati waponeswa hausati wawana upenyu. Mwari ngatiite zvakanaka.
Amen.
Kana usati waponeswa nekuti Jesu ndiye upenyu. Mwari ngatiite zvakanaka. Jesu ndiye upenyu. He says, I am the way, the truth and the life.
Yes.
Mwari ngatiite zvakanaka. Kana usati waana Jesu mukati memoyo wako, hausati waana upenyu. Saka zviri kunzi apa pandaisa pamberi pako upenyu nerufu. Saka what choice are you going to make? Asi manje, God is so good. We want to thank God for his goodness.
Yes.
Unopfuurira pamberi paverse 19, hanzi. Naizvozvo tsaura upenyu kuti urarame iwe nevana vako.
Amen.
Mari ngatiite zvakanaka. You know, if you choose to be born again today, your future is guaranteed.
Amen.
Even your children's future is guaranteed. Nekuti apa shoko ramwari riri kuti apa kuti urarame iwe nevana vako. Mwari ngatiite zvakanaka. Saka no matter what the devil might attack or what he might do, but the word of God stands true. Shoko ramwari rinoramba rakamira richitaura zvechokwadi izvozvo kuti uchararama iwe nevana vako. Mwari ngatiite zvakanaka. Takamira sei hama dzinodiwa mangwanani ano? What choice have we made? Yeah, when you come to God, tichiuya kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ngatiuye kuna Jesu, chizwa kuti mwari wedu unogona. Hakuna chinhu chaangakoniwa. Saka, titine nguwa yakanaka mangwana ani ano
amen
yekuswedera kuna mari tichikumbira kuti mari atibereke kutswa
amen
tichikumbira kuti mari atiponese
amen
nekuti mari unoda kutiponesa ndo chakabvira kudenga you know kana tine tine urwere hwerudzi rupi kana rupi ngatinyatso uziva kuti shoko ramari ndere zvokwadi tinoti ino vacha ino kana paine unorwara ngada nevakuru vekereke vamuzodze mafuta vamunyengeterere nekuti kunyengetera kwokutenda kwauno kunoponesa unorwara saka hakuna chinhu chinokona pamberi pamwari you know everything is here this morning mwari atiite zvakanaka mwari atikomborere
ngatimirei chose netsoka ngatimirei netsoka tisangane pahymn 84 ndanzwa izwi rako rinondidaidza mwari vachiitire zvakanaka mumwe nemumwe gadzira kusangana namwari jesu ari pano ndanzwa izwi rako rinondidaidza ndishambidze moyo wangu pane ropa rako ndouya Jesu kwauri ishe shambidza moyo wangu pane ropa rako ndachaya masimba iwe uchandipa uchandishambidza kwazvo uchandizvenesa ndouya Jesu kwauri ishe shambidza moyo wangu pane ropa rako Jesu wandidana nditsvake rutendo norudo noruregero pasi nokudenga ndouya Jesu kwauri ishe shambidza moyo wangu pane ropa rako
chimire hedu chatwa minyengetero nagara pasi.